A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 26th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we're talking about the diaspora vote, which is now apparent will not happen next year. And what next for the millions of Zimbabweans in the diaspora?
In a landmark ruling giving reasons for a 2013 court order dismissing postal ballots by foreign-based Zimbabweans, Chief Justice Luke Malaba last week said the right to vote was not absolute and that limitations were justified.
There is now uncertainty over this issue because the judgment is based on the old constitution, and opposition parties are now making frantic efforts to make sure that their supporters in the diaspora cast their votes.
So tonight we have constitutional lawyers to help us explain this issue.
And for you to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe Zulu kandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu sihlangana ke kuhlelo lwethu lweviki maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho i-diaspora vote okutsho khona ukubana abantu abahlala emazweni angaphandle angaphetheya abasoze benelise ukuthi bavote njengalokho kwakucatshangelwa ngabanye. Siyabona ukubana kuminyaka edlulileyo ngomnyaka ka-2012 bakhona ke abase udaba lolo emthethwandaba besithi bona bafuna ukuthi bavote besemazweni lapho abahlala khona. Kodwa siyazi ke uhulumende usephe izizathu eziningi ezibalisa ukusilela kwemali lokunye okunjalo. Kodwa ke kuthi ngeviki edlulileyo Justice Luke Malaba ufakeke isinqumo esithi yena hayi akusoze kwenzakale lokhu. Kodwa siyazi njalo ukubana uthe efaka isinqumo lesi ubesebenzisa ke i-constitution eyakudala singazi ukuthi ke sokuzahamba njani. Kodwa ke siyakwazi ukubana akuso okuphica kakhulu ngoba uhulumende yena useyazisele ukubana hayi ukuvota kwabantu abasemazweni kumele baye eZimbabwe bayobhalisa njalo bese bevota beselizweni hathi besemazweni. Jonga
wangu wadiwa vateereri nevatariri, tiri kusangana zvakare pachirongwa chedu Diaspora Forum uri musi wechitatu 26 Chikunguru 2017 kuti tikurukure panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Pane nyaya yekuti dai zvabvumidzwa kunge zvichivhota sezvinonzi zviri mubumbiro remutemo idzva zvokuti vange vachivhota vari kunyika dzavari. Pekutanga takamunzwa Zeki ichitaura kuti aiwa hatina zvikwanisiro kana mari zvekutinge tichiita izvozvo. Svondo rapera tikazonzwawo Chief Justice Luke Malaba vachiverenga mutongo kana zvikonzero zvakapiwa pamutongo wenyaya yakakwidzwa kudare muna 2012 yakanzwika muna 2013 pamusoro penyaya yaipikiswa nechitsvarwa cheZimbabwe vatavengwa bukaibenyu vakanyoresa semuvhoti mumusha wemabhuku asi vachigara kuSouth Africa vaida kuti vapiwe mvumo yekuvhota vari kuSouth Africa ikoko yatingati kana postal voting. Dare rakaramba izvozvo asi svondo rapera Malaba, Justice Malaba vakazoverenga zvikonzero zvavakapa vakati hurumende haimanikidzwe kuita izvozvo zvichireva kuti vari kunze kwenyika vanogona kunge vasingakwanisi kuvhota. Asi vamwe vari kuti mutongo iwoyo waitarisa mutemo kana bumbiro remutemo rakanga richishandiswa muna 2012 pakakwidzwa nyaya iyi kumatare navabukai benyu zvichireva kuti zvapane constitution itsva kana bumbiro remutemo idzva vanhu vanenge vakutarisira kuti mutongo iwoyo unenge washanduka. Ndozvata tichinzwa nhasi kune nyanzvi dzatee tiinadzo pachirongwa. Nemi vana vaZimbabwe ngatibatsiranei panyaya iyoyi. Tichanzwa zvakare vemapato ezvimatongerwo enyika kuti kana zvisora zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikanga zvanzi hazvichavhota, ivo vari kuitawo chii kuti vakwezve vanhu ivo kuti vadzoke kumusha vanyorese vazovhota? Ndo zvatiri kukurukura nhasi. Sunungukai kupinda muchirongwa, ndechenyu vateereri nevatariri. Kandi
yebo Jonga, si lomhloni chawaqala unkosazana Tabitha Khumalo, yena ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT njalo engummeli wedale lephalamende. Siyakwamukela kuhlelo, Makhumalo.
Ngiyabonga futhi.
Makhumalo, sikhuluma ngodaba lwevoti lapha, ikakhulu abantu abanjengathi abasemazweni, sekusobala ukubana asizo senelise ukuthi sivote. Lina lithini njengebandla?
Njengebandla MDC ikhokhelwa ngubaba uTswanjirayo, siphakathi kwempima leyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphiwe amathuba ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuthi bavote inkokheli abazifunayo. Sonke siyazi ukuthi izidethi zikhuluma kunjenje ilokhu hlafuna neva ngodaba lonalolu. Kodwa thina njengobandla sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu lezi ezingaphandle kwelizwe lapho ezakhelene leZimbabwe, bakithi siyalikhuthaza isihloko zethu ukuthi buyamini amavota libuye lizwegede njengamavota. Into eqakathekileyo nje ukuthi le phepha sakho lologwalo lokuthi elitshengisa ukuthi uhlala eZimbabwe lingarejista libuyele emsebenzini selizathi lize lizovota. Thina silokhu siqhukaqhukana nodaba lokuthi izeki linikelayo mathuba.
Ucingo lwakho lungani luyakhayizela lapha, alizwakali kuhle. Siza kufonela njalo, ungafaka phansi sikufonele njalo enxa singathola iline engcono. Okay. Yeah, so Jonga, this is quite a very serious issue if you consider the number of people who are not going to vote.
And Zek says it is expecting about 7 million people to register to vote. And it needs how much? $274 million for that.
Yes.
But some people are Gande. They are arguing that that's a lot of money for an election to be held in a country like Zimbabwe. Don't you think that the $274 million could also cater for postal voting if Zeke wants people from, I mean, who are outside the country to go and vote?
Oh, yeah, definitely that would. But, you know, on that argument that the $274 million is too much, I saw somewhere where people were saying that, you know, people are comparing Zimbabwe with other countries who already have the BVR and other, you know, infrastructure in place. Zimbabwe has nothing, so it's starting from scratch. That's why they're having all this money. But you never know. Since we are having some guests, maybe they will help us.
Chris Ndanza, utitava nava Madok Chivasa, wanoe mutauriri, we batore NCA, vari parunare. Wa Chivasa, tunuwa gamchira ine mfaru, pachirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachiwasa nyaya tiri kukurukura ndiyo iye kuti zvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panenge pasina tarisiro yekuti zvichange zvichivhota zviri munyika dzazviri. Pato ene tarisiro yekuti mapato ezvematongerwo enyika akaitawo serenyu vange vachikwezva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vadzoke kumusha vanyorese kuvhota vachizodzoka zvakare kunovhota. Zvii zvamuri kuitawo sebato pamusoro penyaya?
Ya, ndokungautso kutanga chakakosha kuti vateereri vazive zvekuti zvino vanhu vasiri muZimbabwe vachakafunga chikota vari kuita chikora haisi nyaya inowani, inyaya yakabuda painyorwa kunze romutemo. Nekuti ndo nyaya ingati iriti iriyo yava yakatonyorwa kunze romutemo. So zviri important kuti vanhu vazive kuti nyaya yacho vari ku diaspora ndezvekuti vanhu vakatokanganisira yavo yekudiaspora vanhu vakanyora bumbiro romutemo kuti zvingati zvakangonyorwa bumbiro romutemo kunzi kana munhu achinge ari kudiaspora anongwasa kunge achivhota. Zinoba kuti paitova nevanhu vaikambena kuti vavhotere bumbiro iye vachiteezi kubumbiro iye imwe yezvikoro zvacho taura zvava zvekuti zviro zvemune diaspora vote. Saka ndofunga ndozvakanyanya kukosha izvo kuti izvi zvinhu zvakatoona kudhara tisati tatombova political party kunoti ko diaspora vote inenge isimo mukonstitueno. Saka isusu separty ANC, the only solution to that problem itori nyaya yekuti todzokera zvakare nyaya yechi yebumbiro remutemo.
Rononyorwa patsva.
Kunyange rikasanyorwa patsva, chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti bumbiro ritoripo iri rive zvakawanda zvakatara. Zvediaspora vhoti zvingori zvimwe zvakuonekwa izvozvi. Ndokuti ndonyaya yakanyanya kunetsa kuti mungarangarira kuti patanga tiri civics right organization seNCA painyorwa bumbiro romutemo chingaito tishamisa chinhu chekuti diaspora vhoti. Tikatarisa diaspora vhoti munoona kuti diaspora vhoti vanhu vanga vasingatodi diaspora vhoti ZANUPF. Chaakadia diaspora vhoti ndechekuti ZANUPF kunyange isusu tese tinopidza ZANUPF takavhota, vanhu vekudiaspora vese vakavhota nevanhu vezanupf varimo muzimbabwe. ZANUPF haikwanisi kuwina sarine idzodzo. Saka zvakatotishamisa kutoona kuti vanhu vataitofungidzira ndo vachitobhenefita panyaya yekuti vanhu vekudiaspora vavhote mamaopotions angari muenglosaxon. Vakatotishamisa kuti ndo vanga vakupamba vachotiti mune diaspora vo. Saka ndonga zvakakosha kuti vavazive kuti zvinhu izvi zviri kunetsa zviri mubumbiro romutemo.
Asi tomboisa hedu parutivi nyaya iyoyo vachwasa. Imiwo sebato zvinhu zvamuri kuita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapindewo musarudzo idzi?
Ya, ndokungati ndonyaya ndiri kutaura vakandimira kuti isusu seNCA ndofunga kuti tifanha vanga vachitorwira kuti kodzero iyepo. Kodzero iyi yakatosikipwa munyukonstitution. Ndo reason yekutoti isusu seNCA imwe marizen kuti tozoita political party atoti kana zvakatodaiso vanhu vese ava vari kudiaspora vachinge vakavhota zvinonzika kuti mapolitical parties ari haana hanya nechi nevanhu andimunoona. Saka zvese zvingatongoitika nezvengoroti vanokwanisa kuuya kuti vazovhota vandouya kuti registawo iwoya wovhota kuno ndozvingataramba isusu daiwo vanhu ngavangovhota vari kwavari ikoko. Asi zvisineizvi bumbiro romutemo ratovapo kuti zvichinje zvinhu izvozvo zvinokwanisa ngoto chinja akachinja bumbiro romutemo.
Thank you so much, Mr. Chivasa. Do stay on the line. We have a caller, Chris.
Yebo Jonga, silo Jethro Sibanda osenkayi siyakwamukela kuhlelo Mnumzana Sibanda.
Yebo.
Ye ungasiphathisa usiphe imbono yakho.
Hayi, mina imbono engelayo ukuthi abantu bezandla bangithwalise nzima umoya wami ubuhlungu kakhulu. Okwenzakale kuyini? Bala sizathu bani?
Hayi, balezi zathu eziningi.
Abanye kulama ambassador agcwele ngikhona ngali emazweni, akulalizwe lingela ambassador yelizwe. Okwenza bengavoteli ngikhona ngale kuyini? Bathumeza amavoti lapha kuyini?
Kulezi zathu eziningi abaziphayo, bayafaka isizathu semali, bayafaka lokunye ukubana hayi nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukusiphathisa asifuni, thina sifuna ukuzenzela sodwa.
Bona bale problem bagade imoto ama-furniture adeyile lapha bengu-2011. Okwenza bengafuli imali leyo benika abantu bezovota kuyini?
Hayi, unzima umbuzo lowo. Ubufuna bona bekhona kodwa siyabazama, kodwa hayi sehlulekile ukuthi sibafake kuhlelo. Ngiyathemba abazizwela engxenye bazasiphendula kweminye umnyaka.
Okomnye umnyaka kunzima ngoba kathesi thina sithole nzima lapha emaphandleni la. Umoya abantu bezane kathesi bathatha abantwana besikolo bebahambisa emayutini khwangali besiya bamithisa baphinde basibophe futhi bathi siyaba-abhusa. Kuthoni koloko?
Hayi, kunzima sibili. Hayi, sibongile kakhulu baba Sibanda.
Nangomunye ethi ufuna ukukhuluma nawe.
Hayi, mfake sikhulumelane.
Yebo,
ngubani ubaba igama?
NginguGibson Nyoni.
Hawu, yebo Nyoni, sakwamukela kuhlelo.
Yebo, mina into engiyibonayo lapha abashoze vele bavuma abantu bezane ntaba ukuthi bavumele abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi bavote. Ngenxa yokuthi bayakwazi ukuhlupha abantu bezami ukuthi labana abantu abangabe ngaphandle kwamazwe abaningi labo babalekela bona abantu bezami ukubathukulisa. Manje bangaphinda babavumele futhi ukuthi bavote bona bevele bekwazi ukuthi ivenika abasozi babavotele. Anti lapha bezele ukuthi uvote abantu babo laba bala. Kambi ayaya. Kanti yena amazwe ukuthi abathini ngathi siphakathi kwethu phela ingazi.
Hayi, amazwe anti yazi ukuthi amazwe achiyene imithetho yawo, labo bamanye amazwe atsho njalo athi hayi lokwana ngokwelizwe lelana bazalungisa abantu bakhona.
Ukuthi ukulungiswa ngokuthi aphela singaze sithi sizama ukuthi sihlengisele ngokuthula. Siyaphoselwa amalokhu ezena ama-trade sadakayo bethi sithelele imikhuhlane besisa siphosezele njani ukuze sizwakale ukuthi sinabantu abangakufuniyo lokhu.
Hayi, kutsho ukuthi hayi kuzama nje lanti bakhona labo laba bedalela ePhalamende.
Kulani nto ngendibonayo sihleli lapha abasingekusa khona njengoba nasisehlikeza la nasithengisela iyabonga ntungamela.
Hayi, nguChris Gande, ayisibongile kakhulu.
Ngibonile Chris.
Yebo, Jonga, the caller is saying, you know, they are wishing that the government would listen to them, and that, you know, they've tried demonstrating in peacefully, but they are, you know, assaulted. So he's saying that, you know, it's really difficult to know what else
it's
to do.
Happening.
Mm-hmm. Anyway, we have another caller. Silonko, si. Siyakwamukela uhlelo Nkosi. Ye, unjani Nkosi?
Hayi, ngikhulile kunjani?
Ye, siyaphila. Ungapi kwaMhlanga?
NgiseBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani khona ngapha?
Hayi, ngiyachitha ngiyaphumala nje kuRai.
Aha, uzahamba uyebhalisa yini lokuvota ekhaya?
Ya, akabhalisa ngiyahamba boy.
Ah, okay. Akusiphe ke imbono yakho.
Yabona abantu bezayo abantu abalomkhombolo. Weba indlela sebefuna ukuyisebenzisa kasese bese kubonile ukuthi sebeshiwe and okwenzakalela ukuthi wote silapha lasesikhona bayakwazi ukuthi isata kumbe yabantu aba-outside Zimbabwe ngabantu abangafuni ikhaya ngabantu asebehluphekile asebefuna ukubuyela ekhaya. That is the reason bengafuna ukuthi sivote thina sila. Kodwa noma kunjalo, we are going to vote, we are going there. Unless sibatalise ukubhalisa ukuvota. But noma sivumelane ukuyabhalisa ukuvota, we will go and register and vote. You cannot have a judge, someone who steps down and wrote the examination, qualified, given a chance to work as a judge. A rotten judgment. Someone who is confused doesn't know where he belongs. And the whole
we are going to register and vote. And I advise and encourage
Sibongile kakhulu.
Thank you. Chris, I think we are having problems. I understand we have lost Mr. Chiwasa. I'm not sure whether he's back on the program. Right, Chiwasa?
No, we have Ms. Kumala.
Yes, Ms. Kumala is back. I wanted to check with Mr. Chiwasa. Oh, he's also back. Okay. Muzare Tabita Kumalo. Vano. Vajinji. Zukuru Fusewarum South Africa. Vanochema nenyaya yekuti kudzoka kumusha kunovhota tinoda asi nyaya dzemari kuti tinge tichikwanisa kutauya tononyoresa tozodzoka zvakare kunovhota pane zviri kuitwa here nebato renyu kubatsira vanhu vanenge vati kuuya tinoda tikaungana tinogona kusimuka tichiuya kunonyoresa kuvhota
Totenda ishuviro yevanhu vese kuti tiwane mari yekuti tibatsire hama dzedu dziri kunze kwenyika asi 2008 takaenda kuelection yakazokonzera mhere mhere takaedza kuenda kunyika idzodzo kaini sati yasvika kuti tiende kumaelections tichikumbira vamwe vedu vanotibatsira uyewo ivo vana vedu vana vemuzimbabwe vari ikoko tikaita mudunge every month mudunge until towards registration and kunovhota kunotibatsira nesuwo tichaedza nepatogona asi tese toziva kuti nyika muno kuno mutemo unoti vanhu vane matongegwe enyika havabvumigwe kuti vawane mari kunze kwenyika saka zvinenguva kuti titsvage mari tokupema hungu hatisati taiwana asi kawanikwa tichabatsira nepatogona
Yeah, that's the assurance that people wanted to hear from you, Mr. Tabita, Honorable Tabita Kumalo, what your party is doing. We are also trying to get hold of constitutional lawyer, Dr. Alex Magaisa, and ZANU-PF Central Committee member, Mr. Munyaradzi Paul Mangwana, who was also part of the constitution-making process, but the phones are like letting us down. Chris, you can go back to Mr. Chiwasa. Maybe you can throw a question or two.
Mr. Chiwasa?
Yes.
Yes, so there are efforts we understand that are ongoing to try and take this matter back to court. What's your comment as a party? What's your comment on that, on these latest efforts?
Yeah, okay, I think because it's already given a direction on that matter, as far as the court is concerned, if there's supposed to be a diaspora vote, it must be written in the constitution. That is quite clear. Mm-hmm. And that has always been the point, that it must be written, that the people in the diaspora must vote. But even if you look at the old constitution itself, the provision was still the same as the one in the new constitution. Mm-hmm. But the difference was to say that you must not leave it to the court to defect, you see. That's where the mistake was when we're writing this constitution, because those were...
Oh, we lost Mr. Chiwasa again. We are having problems with our phone lines, but please be patient if you want to call us on 202-465-0364. That's the number, Junga, right?
Yes, maybe I can read one or two comments from our Facebook followers. If you are showing Facebook comments, tina we witness Mushonga. Vanenge vari kuSouth Africa vari kuti kuvhota tinoda asi takauya muno kuzoriritira mhuri dzedu saka handingasiye basa ndichiudza murungu kuti ndakumbonovhota basa rangu ndozodzoka rapera achachengeta mhuri yangu ndiani kuvhota kwandaita hapana zvinoshanduka saka tiri kuti vari kuZimbabwe takakusiyirai basa please vhotai nepedu isu tokutsvagiraiwo chikafu kuno tisazochema takangotarisana. Ndiri mukoma Witness Mushonga. Mukoma Christopher Chapeama, hanzi ya kuvota ndizvo asi zvakangofanana, nyangwe tikavota sei neuwandu hwakadii, tichidawo change muZimbabwe unozongonzwa zvichinzi ZANU PF yahwina. Saka regai ndishande hangu nekuti zvekuvhota pakavhotwa kare ndaramba ini maonero evamwawo. Mumwe ari kuti ndimukoma Mark Makona, hanzi ungatosiya basa uchienda kunovhota wozonzwa kuti ZANU yakahwina zvine mutsindo. Ndo maonero ari kuita vamwe. Handizive Chris kuti une zvaungawedzera here ipapa.
Chonga, I have some more messages from our listeners. I'm noticing there's one you had an exchange with.
Yeah.
Tichakunda T Siawareva.
Siawareva, yes.
Siawareva. Ah, okay. He says, you want to cast a vote for a country you deserted? Votai kwa Muri Koko. And then we have Pascal Chakawa, who replied to Siawareva, and he said, so in your senses, were people, particularly the youths, supposed to stay in a country without employment just for the sake of patriotism? And we also have Lakson Mumbau, who says, Siawareva, it's not all about criticism. We want our country, and at the same time, we need a better future. And of course, the back and forth goes on with other, you know, Studio 7 listeners coming in. You know, there are people like him who say people in the diaspora should not be allowed to vote because they deserted the country. I mean, that's the sentiments coming from some people.
Yeah.
And Mxolisi Dube says, we want to vote in the diaspora. How can we call Zimbabwe a democratic state when other people are not voting just because they are outside the country? This government is biased. We must be allowed to vote where we are. We must exercise our rights as citizens.
Regaiticha shita mibunzo yose iyo kuna Honorable Tavita Kumalo, sezvavariwe vatinawo pachirongwa pari zvino. Asi tisati taenda kwavari, regai timbonzwa muteereri ari kukariba. Makadi? Hello. Hello, Makadi. Ndafunga nhare dziri kunetsa. Regai timboenda kuna Honorable Tavita Kumalo. Manzwa anyaya dzataurwa nevateereri vane mashoko ataverenga, vamwe varikurudzirana kuti regai tishande tiri kunze kwenyika ikoko nekuti hapana chinoshanduka. Vamwe vari kuti vari kunze ikoko garai, regai tishande tiri kuno, imi makatiza nyika. Saka votai muri kunyika dzamuri ikoko. Munoti iwo Honorable Kumalo?
Nyaya iri pano ndeyekuti vanhu ivava vana vemuno muZimbabwe vakaona zvinhu zvagozha. Dai vasina kufunga kuti vaende kudzimwe nyika, vaizotaura mashoko iwawo here vachiri kuno kumusha? Vakawana mazano kuti vanoriritira munhu tozvikudza izvozvo. Asi hazvireri kuti tese maZimbabwe totiza nyika here toisiya nani. Saka tofanira kuti tigwe tione kuti ZANU PF toibvisa sei. Endi kuti tidaro zvakuda chirirangwe, ngatigwei tese. Zvakuda svinga ii. Tikasadaro tichapera mumaoko sesipo, tichafa. This is our time, ngatigwei zvokwadza hongu. Endi vamwe venyu matozoona kuti hazvibatsiri, asi zvinobatsira because hatisina kumwe kwekuenda isusu vamwe. Munanambuya vamakasiya pana pahama vana chii? Saka munotiudza kuti tofa here tichikona kuti tirwe tose? Zvazvo kuti vakadhizeta, havana kudhizeta. Vakawana mumwe mukana wekuti vanorarama. Isusu vamwe tikasara tikawana mumwe mukana wekuti tirwe. Ngatisanganisei zvese zvatokuita kuti tibvise vana. Endi nyaya yekuti remangwana.
Oh. nare nasi zine naro regai tumbuona tichie za kutisi zore pachurungwa vachivasa pamwechete na honorable Kumalo timuzwa kune mterera rukariba magadi
oi magadi vachonga
aiwa ndinofara zvikuru zita ndiani hanziva kuru havataurwe taurwe zita regai vataure rega
aiwa ndoida ndini kutumani chaiti munhu wevanhu kukariba kuno kumola kuno
hai zita hombe mati ndiani zvakare
Busumani Taiti, takanikine mundu onzi munhu wevanhu.
Busumani Taiti munhu wevanhu. Sakanda taiwa, mazitai vakuru hango taurwa regai vataure vega. Tipe iwo pfungwa dzenyu panyaya yatiri kukurukura iyi munhu wevanhu.
Muno chikumbiro kuvanhu vari kunzo vakadaro vanenge vatiregerera ugozi hoge itofana kurwatisese. Havadzoke vo vanokwanisa Kozo register wa tozo kwa asa kukota tisese. Kozo wa kumarume kata tango ya sisu kuno mtipabu.
Saka...
Prasi ye mpapa fazika. Kita ikumpira o ziki kwa naya gatirito wa roboti. Kune uwori waka wandi sa sisi. Hapa nikunzo wati wa taika ati pa 15 days ere. Kani mitaye every prof. Saka shwa shwa tinga register. Rima no mtu. Kwa 15 days kwa kwa niso pinda tese.
Aiwa ndofunga dzungwa vari kutarisa nguva kuti yasara zvakadii nekuti takamudzwa dzimwe nyanzvi dzemutemo dzichitaura kuti pakaumbwa gwaro idzva rekuvhota 6 months kana kuti mwedzi mitanhatu sarudzisati dzaitwa panenge papedyo zvikuru zvekuti gwaro iri rinenge rakufanira kuzoshandiswa musarudzo dzinouya Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo vanofanira kuita pachine mwedzi ingaita kana minomwe dzimwe nguva ndosaka vari kudimura nguva asi imi munowirirana here nenyaya yekuti vari kunze vasavhota vari kunyika dzavari nokuti havasi vete vanokwanisa kudzoka kumusha kunovhota
aiwa kai uchitoti vairekshen aiuda kubiwa apa bhozi havabvume kuti vanhu vari kunze kavarejeste vari kunze ikoko saka kuti tivakuvazi kuti varwadzise kwamwoyo ka aiwa chikumbirowo ngavauye vazoregistra ane munhu womuzimbabwe kana zvaomesesa kuti varegistre vari kunze kana zvarambisisawo ngavadzoke vazoregistra kutozovhota tese tikise mudharau
hazvisi garandidi ka mukoma bhusumani hazvisi garandidi kuti vari kunze vacho vanozoya vachivhotera divi ramuri kudai mimi Munogona
kuti vazova kuti vari kuzepuka vakatiza nhamo iri munomu.
Munogona kudai dzanganga ichinobata mai futi.
Aiwa, vakatiza nhamo munomu, vakatiza mabodi dosa. Vakadzoka vanenge vagonerawo munhu wevanhu, vanenge vatigonera kuti zvemanga.
Aiwa, maita basa mukoma Busumani Taiti munhu wevanhu kukariba uku.
Kumola chaiko kuno kutivazunye mudhavu
kumola
eh
aiwa maita basa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa uye nekuteererawo kustudio 7 rambai makadaro
kupotawo muchitifonerawo varume otigere kuno kusvika svike majenaristi kana vanomira zvinhu zvebodziro dzevanhu tiri kusango mudhara atiupaiswa sevanhu from zimbabwe ndozvinhu zvirikuwatisizo
Aiwa ndizvozvo chaizvo maona kuti studio 7 haina painosiya saka takwanisa kubatai
Aiwa tikagona chokwadi ndafara neniwo kuti zvemanga pa
Maita basa mukoma Busumani Taiti munhu wevanhu kumola tinotenda zvikuru tine mumwe muteereri mukoma general vari kuSouth Africa uku makadi
ndiko makadi makuru
takasimba ndi general ane ama
Makura.
General Makura.
Yeah.
Aiwa, tipei pfungwa dzenyu General Makura panyaya yatiri kukurukurai.
Chokutanga, chirongwa chokunyoresa chikangotanga takati wande tiri kuda kuuya kuzonyoresa kuzovhota. Tiri kuuya kumusha vasachema nomusha tichatoregista kuvhota. But dambudziko riri pandoziva pambotaro kuti paite kamudzatu kuti vanhu vazokwanisa kuwana basi. nishiru kurememba ba last elections pane ma delay akaitwa nevanhu vevanhu takadaida nebus down of voter pakaitwa ma delay pa voter takazoreleasa after hours uye kuvhota yatodarika saka kurudza tarichengeta nyore tachida unovhota zviri nanti toenda a week before wose takaenda mama last days takaenda ma last days vane dambudziko rokuti pa voter tinogona kudelay watozosvika nguva yapama kuvhota toda kuzovhota ende kutorejista toda kutorejista tiri kuno kusakaura takatoti one day ndinokurudzira rakaro made tinorejista kuvhota aindetorejista kuvhota vangotanga chiprogiramu iyo chete hai nichaza nhambe yevanhu vakurosa voda vanyorisa nenge vakati one day
saka munotambira henyu mutongo iwo wekuti vanhu ngavangodzoka kumusha wavhoti vanda kuvhota zvine postal vote zvaramba
tarwadziwa nokuramba zvakaramba tirivhote tiri kuno kunze nokurwadziwa kwatiri kuita toda kutoenda kumusha kwacho ikoko vane vakwasi tida kuna vanovhota isaaakatatoti vachatibvumiwo zvikuru saise padhuze nezimbabwe south africa panapa zvachitofanira kuti hapa vachatibvumiwa zvakaramba kuti avakaramba kuti hazviite kuti tibvote tiri kuno kusouth africa aiwa mhiri pari mpopo padhuze baba tinoenda kunorejista takatoti wande
toita
maprogiramu ekutokurudzirana kuti varume patangosangana ya moria totoita ashedzana maoria kakunokusata toati tozviti maoria tiziri moria here kana programu yatanga uku saka munonyoresanzi aa mundara ndiri pamberi kunonyoresa tirikukurudzirana tirikukurudzirana iyo programu toda takaitera vamwe musvazvi zvatanga musi wakati kana kubasa urongoita vazvati kana programu yatanga please motibvumino kunonyoresa
saka imi kumusha dunhu ramuri nderipi kwamuchazononyoresa kuti mungozovhota muri
inini kuno ndiri kumfumalanga but ndirogara muharare tinorejista muharare ya
asi hamutyi here kuti munosvika ikoko kuharare monza wanga wagara mwedzi inodarika gumi nemiviri uri kunze kwenyika saka hatichakuziva muconstituency
aiwa aiwa zviti mapepa ndinawo mapepa ndogapa ndogara imbanje yangu ende futi vanhu vazhinji vanogara natosenza tese kunoku takatovagadzira mapepa ekuti vanonyoresa nemisarava epandogara inii
aiwa maita basa zvikuru General Makamura
General
General Gande ari kutaura nemi General
Dati tifunza uti ndi general we hondo ere
Taka mjapa mjali gere baba
Okay
Iwuria
Aywa dati dao baba
Thank you so much general Chris the general is saying well if this fails, then they are going to mobilize in large numbers to go back and register and also go back to vote when election time comes. But he says in the last elections, they tried to mobilize and hire a bus, but the process at the border delayed many, resulting in some of them missing out on voting. So he's saying if they decide to do that again this time, they have to do it early so that they, even if they are delayed at the border, they will cross on time to vote. And also we had Mkoma Busuman Taiti Munwevanu from Mola. He's saying that those in the diaspora, please come back home to vote. He's also urging people who can manage to go back home and vote to do so, in order for the votes to count. So those are sentiments from some of our callers. And we understand that Mr. Chiwasa is back on the line.
Yes, Mr. Chiwasa.
Yes.
Yes, Mr. Chiwasa, you were explaining there. I had asked you a question about if you are going to be on board the new court application that seeks to give rights to people outside the country to cast their votes from the countries where they are.
Yeah, no, you see, that is surely a waste of time. I think the diaspora needs to understand that for them to vote, it must be in the supreme law of the land. And it's already missing in that supreme law of the land. So the best way to correct it is to put it in the constitution. So, as NCA, of course, we hear people there saying that they are going to organize so that they come and vote. It's a good thing. But, they also need to revisit the issue that I was alluding to earlier on. Could they were supporting a constitution which was actually excluding them from voting. And obviously some of the players who will be in that election next year are the people who were urging them to vote for that particular constitution. So it's also critical for them that it's a good thing as they come and vote, but honestly, they must also vote opening their minds, because already their choices must be based on history. There's not any way that you must come and choose a leader who decides to lie to you that there's a diaspora vote in the constitution. Then it may be found that the diaspora vote is not there.
Maybe, Mr. Chuas, I can throw a question to Honorable Chawita Kumalo. You are saying that the new constitution does not give that provision to Zimbabweans in the diaspora. Honorable Kumalo, is that true that the new constitution does not give those in the diaspora the provision to vote?
No, the constitution gives the people the right to vote. But what is critical is for government to meet the obligations of those that are outside their country, whereby Zimbabweans in the diaspora should be given the latitude to exercise their rights at our embassies. And unfortunately, as we all know, when it comes to such things, the NPF government is no money.
But do you think that those who are threatening to take legal action will help change the dispensation?
Well, we all know that the legal entity in this country is the ZANU-PF appendage, but it's critical that we do take such issues to court so that we have evidence to prove on the violations of people's rights in terms of voting or in terms of violence or in terms of private property.
So now, which is which? Mr. Chivasa, on the other hand, is saying that the current constitution does not allow the people in the diaspora to vote.
Well, that's quite odd, because if that was the status quo as we speak, then ZEC would not be refusing to get the diasporans to vote and commenting on the issues of ZEC not having money to pay for the diaspora vote. It's very expensive, and God knows what next. Surely, if it was a constitutional requirement, Justice Makarawe is a very highly decorated judge. We should have picked that up to say no. In terms of the Zimbabwean constitution, they are not allowed to. Why is she debating the issue if it's unconstitutional?
Mr. Chibasa, your response?
Yeah, okay. I think that's quite laughable, I think. Because the reason why people are going to court, and the court already indicated that it must be written explicitly. That has already been made clear. So, in any event, there was an election in 2013 after the new constitution, and the people in the diaspora did not vote. Then we are going to another election. The people in the diaspora will not vote. If it's a constitutional violation, then, why is then no one going to the court to say that there's a violation? And obviously, if anyone thinks that is a violation, they must go to the court. But the court has already explained that. I think it's a matter that the explanation being given by Honorable Kumalo, I think it's understandable from a position. I think these were the guys who were leading, I think, of the constitution. So obviously, she needs to defend it, but the reality is quite clear. The people in the diaspora are now obliged to come here and register to vote, and also to come here to vote. What we had wanted was that they should get voted from where they are. And that is what we call diaspora vote. And that diaspora vote is not in the constitution. That is quite clear.
Right. I hear you, Comrade Chivas, that the judge said the issue of diaspora vote must be explicit. Where was he picking up, where was his source of that answer? Obviously, he must have referred to some law that forced him to then request for it to be explicit. And all that I am saying, international laws, where is Zimbabwe? We are signatory to these international laws in terms of the right to vote. And we are obligated to meet the requirements of the right to vote. And even look at the SADC protocol, it's also clear on those issues. And anyway, hypothetical, let's say it's not in the Constitution and the government is not obligated. Surely, if the Constitution says every Zimbabwean must vote, then the government must put in measures to make sure that those people that are outside Zimbabwe get the opportunity to do so. We have seen issues where countries, citizens, are found in catastrophes, and their own governments put in effort and send people, personnel, to go and take care of those people that have been affected by whatever case that could be, and bring them home. So why can't Zimbabwe go to embassies and get the embassies in our Zimbabweans to vote?
Yeah, quite interesting there. Meanwhile, I don't know who we have lost there. Kumalo, are you there?
Sorry, we have a problem.
Hello, Vachuasa. I think we have lost Mr. Chuasa.
But anyway, Chonga, I was going to read him section 23 of the Electoral Act, which they were arguing in court when Mr.
Mukaibenyu
made the application. It says that the Electoral Act removes that particular section of the Electoral Act removes the voters' roll from the voters' roll names of those who spend at least 12 consecutive months outside their constituencies.
Mm-hmm.
So it's really not clear, because if you maybe you haven't been out of your constituency for less than 12 months, I wonder if you can still vote, Chonga.
That is, if they are going to use the old
roll,
that was under the Registrar General's office. But I'm not sure whether we still have our guests. Honorable Kumalo? Hello?
Yes, I'm here.
Yes, do you see Zeki coming up with a new voters' roll before the 2018 elections? And if so, I mean, if you think it will come up with a new voters' roll, do you foresee any problems since the country is going to use the new BVR system?
Our prayer is that, as the MDC led by Dr. Morton Tsvangirai, is that Zeki should be able to come up with a new voter's roll. But knowing the machinations of ZANU-PF, there is going to be a snake somewhere. So what is critical now is to put our ears and eyes on the ground, so that whenever we hear anything, we start making noise as much as we can, go to court, do whatever that we need to do, so that we force them to do something about it. And anyway, if that voter's roll comes out, our understanding, the cost is going to be beyond anybody to buy that voter's roll, which then means to say, if they produce it, they will make sure that most of the political opposition parties will not be able to buy them, let alone the aspiring candidates to go through those voter's roll. They will make it so expensive to the extent that no one will be able to pay for it.
Mm. So, in the event that ZEC fails to come up with a new voters' roll as is required by the Constitution six months before the election date, and they revert back to the Registrar General's voters' roll, do you agree with that arrangement?
The voters' roll is full of dead people that don't exist, We cannot accept it. It's flawed. It's totally flawed. And as an MDC led by Dr. Tsvangirai, we are not accepting that. But again, we will have to cross that bridge when we get there, so that we come up with a strategic position in terms of how we respond to that. But our prayer, we are hoping that they don't do that. But if they do, we have plans in place which we will only discuss when the issue comes up.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yebo, Ncube, Slo Ncube, ecingweni, siyakwamukela Ncube.
Shalom and Wadijan.
I say a pida. Unjani Botswan.
I can't open a man.
I was the pig in Bona. I was alone.
I was alone. Uso kuyakora lapha baba yini sizwini ya. Sizahamba sonke siyebhalisa siyevota. Uyezwa ucwebolele lithi omunye lomunye kabe lencwadi kusala khona. Yinto ezayenza ukuthi vele iphathe nale vele ebusayo isiwine kudala. Ngoba kunje sike savota laphana ngo-2007 iphathi yadliwa yena le busayo angithi ekudliweni kwayo kwathiwa sizatshela ukuthi owinileyo ngubanda namhla epresidentinakangikwazi ukuthi bawina bani so kwathiwa sokubuyelwa ngo-2008 sasukuma lapho kade sikhona sabuyela sathi a singalahli imveleko ngukufelo kodwa kufike sithe sesiyevota izizwe lami lapho emvotela khona lalingasekho ngoba kuba sebesazi ukuthi laphana kule support yabantu beparty enje njengoba lakathesi nje kunje babhizi bayakhampena asikabhalisi kungakhampenwa njani thina singabhalisi le yinto engayibuza umama uMakhumalo ukuthi kuvele khona fanele kube njalo yini ngoba kathesi nakunje ibizo lami kukuthi ngathi ngafanisa lempopho malangathi le makhukho uhlezi ubhalise emakhukho ba uvota khona uyezokuthiwa ibizo lakho omunye waphethe selandila sezwe ngabanye ukuthi amabizo asendaweni enje uyethola ibizo lomuntu osemakhukho balisempopho yabona uyabeza suka basuka bebe bangaka basuka emakhokhova besiye empopho yabona into yakho kathesi kunje obviously babevele besazi ukuthi umama uMakhumalo uzalwa endaweni enje uza kuvota endaweni enje liyathatha lisuke endaweni enje kwenzakala ukuthi labana basendaweni enje lithathe lisuke endaweni enje yabo so khonokhwana kuyayenza ukuthi abaningi abantu kuzabazimela ukuthi bazibahambe bafanise ukuyevota laba kulo baba okhulume eseSouth Africa ngokuthi ukhulume ngesishoni ukuthi abakhona ngapho kabavoti lokhana kusebenza ungathembi isiphala senye indoda kathesi kukhulunywa ngokuthi fane bangakhitshwa laphana eSouth Africa abantu mabekhitshwa bakuya ngaphi lizwe lingalumanga njalo umama uMakhumalo thina sidise kakhulu ukuthi sisebenzisane labo kodwa kuyehlula itimu ungayisupporta idliwe uyisupporte idliwe kwesinye isikhathi inqaku ukuthi lokhu yakuqalisayo ilokhu idliwe itimu yakhona uyayenza njalo nsho uphethe ukuthi liyashiyo timu uphethe uchiya le timu yakhona labo kababe namapulani ukuthi nxa abantu beyalele emtilokhuzeni kuyenziwa njani nxa beyalele esihlalweni ngoba bathi ongalwelanga ilizwe leliyane lezimbabwe kasozalivuhle ngiyabonga.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Kuhle ba. Christine emwe mutereri mukoma namo goronga vari ku South Africa. Makadi mukoma namo?
Tiripo zvedu makadi zvenyu vakuru.
Ndagona here kuti ndava goronga.
Ah, ndiwo chavo chavo inonzi namo goronga kwareswa kufamba unowira.
Unowira mugoronga.
unowira mugoronga.
Vanobva papi kumusha vagoronga?
Isiri vemasvingo netara apa saka rinopisa bhikita makomo.
Ikona kutaura ndimi uri kunzi chidzokai kumusha munyorese kuvhota kana zvaramba edzai zvimwe.
Aiwa mashoko iwawo akanaka zvikuru asi zvotishamisa ndevamwe vedu kuti hatidzokeri kundonyoresa kuvhota nokundovhota kwacho kana padero panenge paipa taitango kurudzirana tose kuti ngatingoita chibatira pamwe mbanje gwavava tindonyoresa pane buda kudzokerwa kundovhota tondovhota hazve ndafara zvikuru nemashoko omwe mukuru waambotaura ati ari kumupumalanga ko vanoti vane mubatanidzwa wavo unogona kuvasisa kundovhota kana mwari atitendera mashoko iwavo akanaka zvikuru asi ndanichiona sokuti kana vakainda vari pamwe chete riseboka vachiti vanoda kundovhota bhodha rinogona kuvaomera dai zvava zvangoita kuti vangobata umwe neumwe pake vongopfuta sevanhu vari kungoendavo zvavo kumba ndonasi kuti vangafamba zvakanaka
Tina Honorable Kumalo ari parunhare hamene mune zvamungada kubvunza here
tingangoda kungovakurudzira zvedu kuti shoko irori rinonyanya kuchema nevamwe vedu rokuti mari iri ishoko rakaoma nokuti vanenge voti ndamboenda kundonyoresa ndadzoka saka tevambozamawo kutaura nomusangano wedu kuti utibatsirewo kuti patinenge takuuya kuzovhota ipapo ukakwanisawo kuwana chimari chinokudzosa vokusvika kuno ndoona sokuti zvingatibatsira nokuti ivo vanovati vanhu vatinavo kunoku vakawanda zvikuru saka tikada kuti tiregererane hazvina hapana patingasvika napo vakuru vanoti vanzi rwizi runozara nemadiro saka vashoma ivavo tichingoinda tie tichingowedzera kusvika sava vapinda muhofisi ndo chinangwa chedu
ndofunga vari kuzvinzwa Honorable Kumalo vanove mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vatinawo pachirongwa aiwa tinotenda zvikuru vagoronga tinotarisira kuti pazaka rinopisa apo muchanotonhorerwa kana mazoenda kunonyoresa muchizodzokera kunovhota muchizvamunee mavhotera zvichizobuda zviri izvo modya mudya ndigere musina kudonhera mugoronga
tinotorya mudya ndigere nokuti save 2018 vari muhofisi
aiwa chishuviro chevamwe vakawanda vamwe varitoshuvirawo kuti 2018 vamugabe vari muhofisi hanzi 50-50 kumakana kwemubhora remurima
kunenge kwatova kuremara fungwa uko
aiwa maita basa vagoronga tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
takutendai zvikuru
maita basa Christina Mukoma Chikorera vari Mukoma Chikorera muri kuZimbabwe here Hello.
Hello, ndizvinzai.
Ndimukoma Chikorera here zita?
Ndikorera.
Amukoma Korera, muri kupi?
Ndiri kuMhangura.
KuMhangura kuZimbabwe.
Bongo.
Tipewo pfungwa dzenyu nokuti ndiri kuona nguva dzenge dzakumhanya dzakuterenuka ngotiiga.
Kwa hivyo kutanga ndiga kuti wangati kani teita kusika ama zangu wa rida ya kura mtoro unore mawaku wangu kari sapati wangu chepiri wanora amba kutu wanawe daesku wa rida ya kura wako ote kwa andike wano wachandi wawo wariki nika jirikure uko andito wano vota wari koko kwa wano rambizga sei andi ngeji kana jitakura mavoti inu ngotakura esi saka ndawa sadaru
ando iba kuti wanenge wachimbotarisa kuti ava vari muhurumende vanhu vava vanenge vachiziva kuti uyo aripo ndakambonzwa zeke ichiti inofanira kunge ichitanga yatomboteera vanhu ichiona kuti zvechokwadi uri chitsora zvezimbabwe here nezvimwe zvakawanda zvakadaro saka vaiti havakwanisi kuzviita zvose izvozvo handizivi kuti pangaitwa sei asi taurai zvenyu
maambasadors vedu arikoka vanenge vachionawo chitika kuti shuwa ichizvara chezimbabwe itika iwo pavanovhotawo ivo vovhotawo zvakaite
aiwa ndizvozvo maita basa zvikuru mukoma Korera handizive Kristu kuti nguva zvadzapera pane zvauchabvunza here kuna Honorable Kumalo kana kuti kwatongokuoneka chirongo
ungasipete luhlelo Makumalo upe izwe lilodwa nje kubalale
zvizalane zvasezimbabwe lapi likhona umnyaka ka-2018 ngumnyaka wokuti sizabhukutsha sichaphe uzambezi kumbe sizadliwa zingwenyama bakithi asibambenini sonke bakithi indima ibalula nxa sibambe sonke ngiyabonga
Hai, Latis Bongile. Jonga de, that was Tabitha Kumalo, deputy spokesperson of the MDCT. And we briefly had Mr. Madlock Chibasa of the NCA is the spokesperson. And thank you to all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, tusangana mzirongwa the Studio 7, tunotevera, mrara shakanaka.